Icyo utangaza ndi kikutora kuti wakaona even ma figure e inflation akaburiswa neve Zimstat Zimbabwe National Statistics Agency ari kuratidza kuti mitengo yezvinhu in general kwete chikafu chete but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January gore rino tichienza tsina nezvazva zviri muna January gore rapera and Musadik Zimbabwe ndisitine the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yawe iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyo tariswa ne World Bank chakaonekwa kuti chanyanyo kwira muZimbabwe kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyanyo kwirisisa muZimbabwe parinasi?
Zvinyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chokutangisisa supply yechikafu isipatakatasa chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes uye kuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 the national budget. Even zvindakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira nemore than 15% ndo VAT, VAT iri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi nerice zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafactor maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko iri? Tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete.
Tinofanira kuenhance capacity yemafarmers edu, especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Ndinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda wanakunzvi wa almost 45% wana Gwaishangani. Saka madhemu yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika, zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda wasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.